Hurumende nasi haina urongo wa yaita kucherechedza zuva iri kunze kwekungotumira mashoko padande mutande reX iro raimbonzi Twitter ichiti inobatana nepasi rose kupemberera makore zana vanhu vachitetenyura paredhiyo. Asi muHarare mange muine mhemberero dzarongwa nesangano rinomirira vanotetenyura munharaunda reZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZECRAS richitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Musangano uyu wapindwa nevatori venhau, masangano akazvimirira ega, mapazi ehurumende pamwe nekomiti inoona nezvekufambiswa kwemashoko mudare reparamende. Mukuru weZECRAS Amai Sandra Mazunga vakurudzira hurumende kuti irerutse mutemo pakuwaniswa kwemarezinesi munyika kwevanoda kutetenyura munharaunda. Vati netenyuro dzeredhiyo dzine basa guru pakupa vanhu mashoko akakosha. Mumwe mushandi mukuru muchikamu chezvekutyidzana neruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe, Amai Rebecca Nepa, vatiwo zvakakosha kuti hurumende ivandudze pamwe nekurerutsa mutemo wenhepfenyuro dzinotepenyera mumatunhu madiki kuitira kupanikana kuzviteshi izvi kuti zviwane rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana.
Ndinoona zvakakodzera kuti pavandudzwe mitemo inopa mvumo kunhepfenyuro dzemumatunhu kuti dzikwanise kuwana rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana pamwe nekupa mamwe marezinesi.
Mukuru wenhepfenyuro yeAvushen FM Muzvare Priti Dlamini, avo vapindawo gungano iri nhasi, vati pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa nehurumende kusimudzira nhepfenyuro dzemunharaunda.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti taichida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara, zvakaita semafunding kuti vanhu vagone kuenda kuvanotsvaga kondendi vaendeko.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro pakufambiswa kwemashoko vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashwich Mukundu vakurudzira hurumende kuti ipewo marezinesi kune mamwe masangano akazvimirira ega agara nguva yakareba asina kupiwa mvumo yekutepfenyura.
Asi chatinoonawo ndechekuti kune vazhinji vachiri kuda marezinesi vakaita sana community radio Harare, ana kumakomo kwamutare, ana kwelazi vasati vapiwa. Saka zvinoita seunge pane kakumbunikidzira karipo pakuti pakupiwa kwemarezinesi. Asi chatina nyotariswe kuti neruzhinji vari kuti
sachigaro wekomiti inoona nezvekufambisa kwemashoko mudare reparamende vaCaston Mateu vati vari kushanda nehurumende kuti zvive nyore kuwaniswa marezinesi.
Zvatiri kuita isusu separamende kuita make sure kuti mutemo wakareruka wekuti vanhu vakwanise kuwana macommunity radio station.
Mugari wemuHarare ada kuzivikanwa nezita rekuti Amai Wesley akurudzira hurumende kuti ipewo mikana kumadzimai kuti vatungamirewo zvirongwa zvekutetenyura.
Asi ndinoda kukurudzirawo kuti ngavapewo mikana kumadzimai kuti vakwanise kuva varivo vanotungamira pamabasa anoitwa kumacommunity radio stations, zvakare pavanoapprova malicense emacommunity radio stations.
Zimbabwe kutetenyura paredhiyo kwakatanga muna 1933 kuBelvedere, Harare ichanzi Salisbury, nyika ichiri kunzi Southern Rhodesia. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa gore roga roga musi wa13 kukadzi paurongwa hunotungamirwa neUnited Nations. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedirindira rinotarisa mabasa eredhiyo mukupa vanhu mashoko akakosha uye kuvafadza kana kuti radio essentially informing, entertaining and educating. Hurumende inonzi yakapa marezinesi kunhepfenyuro dzematunhu dzinodarika 14 kana kuti 14. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Nzovu.